sachigaro wezampio district coordinating committee kana kuti DCC vangoni taruona ndivo varipomerwa mhosva yekuba mupunga uyu vataruona vari kunzi vakasweresa vakaremara vakamirira panzvimbo inogoverwa chikafu vataruona vakaramba kutaura nestudio 7 nezvenyaya iyi sezvo vakadzima nhare mushure mekufonerwa uye havana kupindira mibvunzo yakatumirwa pawhatsapp mumwe mugari wepanyika vatinarwo macheki avo vakaremara gumbo vanoti vakafambira dhongi rakaora
raisi rakauya namai first lady richifanira kupuwa isu vakaremara asi hatina kuzoriwana raisi rero takanzwa kuti rakazotorwa nevamwe vakuru vakuru verimwe bato sovakatora vakarisheya naivavo isusu hapana kana umwe wedu vakawana kana even 1 kg 500 gms zvai
mufaro wekuti vawanirwa nyasha naamai munangagwa vakakurumidza kupera sedova kuna vataurai mafuka nekwachikuku
isu kuna kudhikita takapedza zuva rese takangomirira tichifunga sekuti amai venyika vatirangarirawo nechikafu sevanhu vakaremara asi hapana chakauya takazongonzwa kuti chapeira kuvakuru vemapato ezvematongerwo enyika ndokwachakaperera chisu chikafu
nyaya yekubiwa kwemupunga iyi iri kutsiriridza pamadare mutande nevatsigiri vezanupf vakaita sewhatsapp murongo wemabasa muzanupf mubhikita vakuda kwachagopo vakatumira mashoko vachishoropodza zvazvigaro wavo uye vachikurudzira kuti vadzose mupunga wavakatora
the only option ndeyekuti vataroona ngavadzose rice 10 bags dzavakatora and leadership kuona kuti dzopuwa vanhu vakaremara sei ndo zvega zvinoita kuti tifambe zvakanaka musangano wedu takabatana we cannot pretend kuda musangano tichida kuwana kubira vanhu
vagopo vaudza studio 7 kuti ndivo vakatumira mashoko aya mutauriri wezanupf masvingo vapetuka ichiwewe vati nyaya iyi hasati yamhangarwa kubato ravo asi vanoti havakurudziri uori
somusangano hatitsigiri zvachose va hatitsigiri corruption hatitsigiri vanhu vanoba zvinhu zvinofanirwa kuti zviende kundobatsira ruzhinji rwezimbabwe saka nokuda kwaizvozvo anenge atyora mutemo zvikabuda pachena zvikaitwa ripoti zvinongoti munhu wakadaro anokodzera kuti adini ange achisungwa asi kutaura kwangu pari zvino ndokokuti hatina ripoti yokubiwa kwomupunga kubhikita district
vanorwira kodzero dzevakaremara musangano rebitabit amalgamation community trust kana kuti dact vahenry zvivhanga vanoti vanhu ava vanofanira kusungwa
hazvina kunaka zvakaitwa nomukuru iye wezanupf munzvimbo yekubhikita kubira vanhu vane hurema dai mwari akavarova neshamu chaiyo yokuti muupenyu hwavo vakwangwai regai zvinhu zvinenge zvanzi ndezvevanhu vakaremara vapiwe zvinhu zvavo vagovanhu
vakafanira kubata chigaro chemutauriri wemapurisabudo remasvingo assistant inspector masauso patinhu vati nyaya iyi haisati yamhangarwa nyaya dzekubirwa kwechikafu chekubatsira vanotambura munguva yenzara dziri kuramba dzichiwanda mumasvingo muna chikumi vamwe vatungamiriri vezanupf nemapurisa vakasungwa vaba chibage chekubatsira vagari vemumaruwa kwabhasera kugutu east ndakamira studio 7 masvingo ndini godfrey timba